mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vanoti kodzero dzevanhu dzakakosha zvikuru muupenyu asi dzinoshaya basa kana veruzhinji vasingazivi nezvadzo. Vamwe vange vachitaura semunyarikani pachiitiko chemakundano ezvikoro aitwa sekucherechedzwa zuva reInternational Human Rights Day muBulawayo nhasi. Vati zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vakure vachiziva nezvekodzero dzevanhu.
His rights are just in statues and not with the people. Gender is it.
Kana kodzero dzikangove magwaro chete dzisingazivikanwe nevanhu, hadzina zvadzinobatsira. Kodzero dzinofanira kuti dzidzidziswe kuruzhinji kuti vagodzidzidza nekudzinzwisisa kuitira kuti vagokwanisa kudzirwira.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission Vailasto Mugwadi vatsinirawo izvi vachiti komishoni yavo iri kuita zvose zvainogona kuti idzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Vati chirongwa chehigh school Human Rights Quiz ndeimwe nzira yekudzidzisa veruzhinji nezvekodzero dzevanhu.
Takanangana gore rino nevana vechikoro nenyaya yekuti donzvo riripo nderokusimudzira nekupa ruzivo kuvanhu, yatinoti promotion of education pachirungu. Saka hakuna vamwe vanokwanisa kuzviita izvozvi kupinda vana vechikoro.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoona sei ruzivo rweveruzhinji pamusoro pekodzero dzavo, vamugwadi vati vanogutsikana kuti vanhu vakawanda vave kuziva nezvekodzero dzavo kana kuchitariswa zvichemo zvinounzwa kukomishoni yavo.
Vazhinji vava kunzwisisa. Takanangana nezvichemo zvatinoona zvichiuya kwatiri, avanoti macomplaints aya pachirungu, vawanda vava kuziva. Asi zvakadaro futi tinenge tichida kuti tirambe tichiinda kunze kwatisina mahofisi. Mahofisi edu ari muHarare nomuBulawayo muno mucheche. Saka taifira kuti tive nemaofisi kuprovhinsi yega yega kuti ruzivo rwacho rwunyanye kusvika kuvanhu.
Chikoro chePumula High School ndicho chakunda zvimwe zvikoro zvitatu zvange zviri mumakundano emibvunzo iri pamusoro pezvekodzero dzevanhu uye chavana mubayiro wemadhora mazana mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti US$900. Mumwe mudzidzi wepaPumula Dalton Chirinda uyo ange ari muchikwata change chiri mumakundano aya akafara zvikuru kuti chikoro chake ndicho chakunda.
Tawina kwinzi yeZimbabwe Human Rights Commission yanga iri kutira kuvati atamanaidza kuti tigone tikaita marounds ese kusvikira taita number one. Ndikufara marhis maentitement emunhu wese, hankiti kuti wakaita sei uri mutima, wakaita sei ndiye munhu wese. Ende akakosha kwandiri nekuti anondikotika from kuabhuzwa, kuvhaeledzwa, discriminating zvese zvese.
Mumashoko kuvatori venhau, masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu ati Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya uye vanhu vari kumbunyikidzwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende iri kushandisa zvirongwa zvekurwisa chirwere checoronavirus sechombo chekutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri ratiwo Commission of the African Commission on Human and People's Rights yakabuda nechisungo chakakosha zvikuru pamusoro penyika yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu ichiti iri kurwisa denda recovid-19. Sangano iri rinoti mashoko aya akauya mushure mekunge vamwe vakuru muUnited Nations muna chikumi vashora nyaya yekupambwa kwevanhu uye kutotywa. Asi hurumende iri kuti vamwe vari kuzvipamba nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, kunyange isiri kufereketa nyaya dzimwe dzinonzi dzine umbowo huri pachena sekupambwa kwatawanda Mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchanhembe kweAfrica Vadhewa Mazinga vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ratumirawo mashoko kuvatori venhau richiti nyika dzakawanda mudunhu SADC dziri kutyora kodzero dzevanhu. Zvichakadaro, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira vanhu pasi rose kuti vaendese kodzero dzevanhu pamberi muurongwa hwekuedza kugadzirisa zvinhu zvakaita nanyanamire nerongo nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumashoko kuvatori venhau vaGuterres vati chirwere chichanyanya kukonzera matambudziko kuvashandi, vanasikana, madzimai, vakwegura, vakaremara uye marudzi madiki. Vatiwo vamwe vatungamiri vabva vatora mukana wechirwere ichi kudzvinyirira vanhu zvakanyanya. Zuva reInternational Human Rights Day izuva rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 mbudzi wega wega. Dingimira regore rino rakanangana nekutsvaga nzira dzekubuda munyatwa yedenda recovid-19 pachichengetedzwa kodzero dzevanhu kana kuti recover better, stand up for human rights. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Msengi.